Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 14 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yazvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe yobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza utongo hwejekerere pazuva reInternational Day of Democracy. Kugaiwa kwemagetsi anobva mumarasha kunonzi kuri kukanganisa utano hwemhuri dzinogara munzvimbo dzinocherwa marasha aya. Hurumende inoti kutemerwa kwayakaitwa zvirango neAmerica, Britain nedzimwe nyika ndiko kwapa kuti inyanye kuzemberana neRussia neChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zuva rekucherechedza utongo hwejekerere pasi rese kana kuti International Day of Democracy. Munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti gore rino zuva iri rakakosha zvikuru sezvo nyika dzinodarika makumi mashanu dziri kuita sarudzo. VaGuterres vatiwo International Day of Democracy mukana wekusimbisa kurudziro yekuchengetedzwa kwekodzero yekutaura kwevanhu pfungwa dzavo vakasununguka paine utongi hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti izvi zvine chinangwa chekuona kuti zvisungo zvekudzivirira masangano ari mubasa rekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzeveruzhinji apo anenge achiita basa ravo. Zuva iri riri kucherechedzwawo paine kumbunyikidzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe. Kutaura kuno pane vakavharirwa mumajere vachinyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vanhu ava vakasungwa panguva yegadziriro yemusangano wepagore weSADC Summit. United Nations nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe inofanirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu vose pamwe nekutevedza mitemo yenyika pasingatariswi kuti munhu abuda mumba mani. Kugaiwa kwemagetsi anobva mumarasha kunonzi kuri kukanganisa utano hwemhuri dzinogara munzvimbo dzinocherwa marasha aya. Mweya wekufema wakasviba unobva pakupiswa kwemarasha aya unonzi uri kuwedzera dambudziko rechirwere cherurindi munyika, icho chiri kuuraya zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru zvinodarika zvitanhatu 6300 pagore. Kunyangwe hazvo TB ichikwanisa kudzivirirwa uye nekurapika, nyanzvi dzeutano dzinoti TB iri kungoenderera mberi ichiva dambudziko guru muZimbabwe. Sangano reWorld Health Organization's End Tuberculosis Strategy rakabuda nezvisungo zvinofanirwa kutevedzwa nenyika dzepasi rose kuti dzideredze vanobatwa neTB. Chinangwa chezvisungo izvi ndechekuderedza ndufu dzinokonzerwa neTB nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana 90% panosvika gore ra2030. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Studio 7 yabata nyanzvi inoongorora nezvezvicherwa nezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu.
Vanhu vanogara kuhange vanofema mweya unokachidza uchibva kupiswa kwemarasha. Mazhinji acho anenge achishanda pagwenya rinogadzira magetsi enyika. kutuo zvekare vanoita inonzi coking coal vane mabattery ekugadzira cork vanobuditsa zvekare mweya unokachidza zvakanyanya kozotuo zvekare kune ma coal dump kwekuti moto unongobaka vega uchibhebha kana kwemakore saka uchingopinda muhange unotanga kutonzwa kukachidzwa
zvino kana zvichidaro kuvanhu vari kufambawo zvavo ko vanoshanda mumigodhi vamirewo papi
vashandi vanoshanda pamugodhi wecoliary kare vaimbopiwa mukaka wokumwa wekuedza kuderedza efekti yecarbon yavanenge vachifema asi mazuva ano aya takanzwa kuti hakuchina izvozvo asiwo idambudziko rinobata community yese
saka vanhu vari kupona sei munyaya dzeutano
paifanira kuti kana iri health care hurumende yaifanira kuita make sure kuti munhu wese anogara muhange ane free health care nekuti havafaniri kuti vafe nguva yavo isati yakwana nekuda kwekuti vari kugara muguta rine gwenya remagetsi magetsi anodiwa nenyika yese saka hwange inenge yatingati muchirungu esacrifice zone kuri kuchekereswa upenyu hwevanhu kuti isu tikwanise kuwana magetsi weevha kwatiri munyika panewo zvekare dambudziko remoto unofamba nepasi anonzi macoal seam fires moto iwoyo uri kuramba uchipisa vanhu vana variko vakati wandei vakatoremara mutezo nekuti vakawira mumaratya anenge ari kupisa ari pasi ipapo
matunhu amuri kubata kune mhuka dzesango dzakawanda dzinosarawo dzakamira papi
mhuka dzesango dzimwe dzinowirawo mumoto iyoyoyo zvinoita kuti dziite ukasha zvichiwedzera yatinoti human wildlife conflict iko zvino vanhu vakawanda vari kutsikwa tsikwa nenzou sati zvakamboitika muhange uwandu hwacho huri kuwedzera zvinokwanisa kunga zviri kubva kunyaya yemoto iyoyo ikatsika moto ikakuvara inoita hasha kana zvimwewo zvinenge zviri kuitika seclimate change inokonzera kuti mvura ishomeke munational park zvinosunda mhuka idzodzo kuti dziende kunogara mudhuze nemunogara vanhu
kusanduka kwemamiriro ekunze uku iyo climate change inosangana papi nemarashwa aya
nauye climate change iyi iri kuwedzerwawo zvekare neiko kushandisa marashwa kugadzira magetsi hurumende yedu inotaura zvayo pamusoro pekurwisana neclimate change asi pari kuda kutorwa matanho akasimba kuti nyika inyanye kuwandira kurenewable energy tirege kuramba tiri kugadzira magwenya matsva emaratya
nyanzvi mubasa rezvicherwa nezviwanikwa uye vari mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vachitaura vari parunare muHarare zvarwa chezimbabwe chinoita mitambo yekusetsa vanhu Lenmo Jonasi nezuro akapinda mumakwikwi ekupedzisira kana kuti finals eAmerica's Got Talent kana kuti AGT season 19 izvo zvafadza vakawanda munyika nekunze Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera
makwikwi ari kuitirwa kucalifornia aya ane mubayiro wemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora ekuamerica kana kuti $1 million Lenmo ari kutsigirwa zvakasimba nemumwe anosarudza vanhu kana kuti judge Howie Mandel vamwe vari kupepetawo vari kuita mitambo iyi kana kuti majudges Simon Cowell Heidi Klum naSofia Vergara vari kuti Lenmo anogona kusimudzawo mukombe nechipo chake nezuro kwange kwangosara nzvimbo nhanhatu sezvo vamwe vanhu vainge vanzi vagona zvekusvika mumafainari kana kuti golden buzzers vainge vatopinda mumafainari vanoti vekuspain Sebastian and Sonia hakuna matata acrobats muimbi D. Simon nechikwata chinoita zvekutamba cheFootwax kunze kwalenmo vamwewo vakapinda nezuro vanoti muimbi Richard Goodall mumwe anoita zvemapipi Solange Cardinali anoita zvemadrones Sky Elements nechikwata chinoita zvekutamba cheBrand Street pamwe nevanotamba nembwa Ronnie Sagi and Rhythm kubudirira kwalenmo kunotambirwa nemufaro nevamwe vakawanda munyika anoita zvekusetsa vanhu Victor Mpofu anozikanwa nerekuti Doc Vikela anoti zvaitwa naJonasi zvinodadisa.
Ngaramba chinda mberi dai maromba achimukomborera auine so that Mario yetu kunongoisa marodzi makagwira panzira.
Asi mumwe mutambi wechidiki anogara muHarare Anesu Chikonde anoti zvaitwa naJonasi zvinofadza hazvo, asi anofanirwa kutaurawo zvakanaka pamusoro penyika yeZimbabwe.
Nyengoti zvake anozombotaurawo zvinongori negative about our country, but nekungodisadisa kunozvinotaura nemagetesi, asi haatinofara.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano repicture Africa kwaMutare vaIgi Matope vanoti chinano chasvika Jonasi ichi chinopa kurudziro kune vanoita zvemitambo munyika.
Uyo mukana mukuru kune maartist kunyanya steric avo vari munzvimbo dzakasarira kana kuti vari kumareserva nekunyikawo dzadzainya kubudirira kuti ukashingirira ukashanda nesimba unogona kusvika.
Mumwe womuimbi akambotenderera muAmerica gore rapera nemimhanzi yake Tafadzi wa Matiure anoti ari kufara zvikuru nekubudirira kwaJonasi akati
izvi zvemutambo zvekuenda pastage zvine raramo zvine zvazvinovapa muupenyu, haasi mabhuku chete anongopinza munhu muofisi achingoita kuti awane mari.
Mukutanga kwemakwikwi aya, Lenmo akapiwa mukana wekuenda mberi kana kuti golden buzzer naTerry Crews mushamarari wemakwikwi aya sezvo ange afadzwa nenyambo dzake. Mumasemifinals emakwikwi aya, Lenmo aitaura nezvemafirimu kuti anodzidzisa vanhu sei nezvetsika dzevemuAmerica. Aisetsa vanhu zvakanyanya apo aitaura nezvekuti imbwa dzemuAmerica dzinobatwa zvakanaka kudarika imbwa dzekuAfrica idzo dzinoshandiswa mumabasa akaita sekuvhima nezvimwe. Akati imbwa dzemuAfrica dzikanzwa nezvekugara zvakanaka kwembwa dzemuAmerica dzinogona kuita chipatapata kuuya kuAmerica nengarava. Kolenimo akatanga sei zvekusetsa vanhu izvi, anotsanangura muhurukuro yaakamboita neStudio 7.
Patakatanga shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi, but ndakarerwa nanasekuru vangu ndo vakatonya, so ndikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda, ndirambe ndichishanda.
Ko vanhu vanozvitambira sei? Makwikwi kana kuti mafainari emutambo iyi ariko musi wa17 Gunyana, asi zvinenge zvabuda mukuvhota zvinozoziviswa musi wa24 Gunyana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vanhu vazhinji munyika vari kukurudzira madzimambo, masadunhu nemasabhuku kuti vanofanirwa kudzidziswa kubata nekutonga nyaya dzinoya mumatare avo, sezvo vari kutadza kupa mitongo inogutsa mativi ose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vari kupa kurudziro iyi kukomite yeparamende inoona nezvemagaro evanhu nenzvimbo dzinoyera kana kuti culture and heritage, iyo iri kufamba munyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekubatwa kwenyaya kumatare echivanhu emadzishe, masabhuku nemasadunhu. Vanyika dzino madzima vanoti mimwe mitongo iri kupiwa kumatare aya iri kuraswa nematare pamusoro a Major Street.
Mangwana nyayinongodzoka nakuti vapa munhu decision kuti mumwe munhu ane mutemo wekuti wakapa munhu munda, vanoti kana kuti 3 to 4 years munatirima ipapo apata. Asi mangwana anodzoka achinzi wakaita zvimambo, wakaita zvekunze kwemutemo uyu ngaatore panzvimbo.
Mumwe akapa pfungwa dzake pamusangano wakaitirwa pamurombedzi kwazvimba kumashonaland west vaelvis honderi vanoti matare echivanhu akawanda ari kutatarika
nekuti tave dambudziko chetoti patinozoti mambo havana simba pamwe vanenge vapindira nyaya isiri yavo. Saka mambo munhu akauya zvikanzi pana urayiwapo, mambo kuti ai yaisi yangu. Nyaya yakauya mambo obvuma kuti iyi ndeyangu iyi ndindotonga. Saka ipapo zvazvikumbira kuti mupote muchiti nguva nenguva vachiuya vachiudzwa pavanotangira nepavanogumira.
Asi vamwe vakaita sava Charles Nyamangara vanoti matare epamusoro ndiwo ari kutokanganisa sezvo achipa mitongo zvichipesana netsika nemagariro evanhu.
Pandiri kumaapiriswa kumagistrate court ndiri kunoapiriswa kune musikana kana mukomana magistrate akabva kuinvesti of Zimbabwe kwatakapera, but chinhu chaari kunoapira nezvacho inyaya yemakuna kuna yekuti amai vakatorana nemwana wavo mukomana. Inini pamutemo wekuchenura nyika yangu pamudiwa mombe shanu kana nembudzi mbiri kana nechii kana nechii, but then ndiri kunoapira kuchinora. Doko apili wakuna magistrate. But magistrate has not even the slightest of idea of culture yangu inini. Mchakeni sasei nika yangu ya itiru wa makuna.
Kutonga kwenyaya andiko chete kulikuzeiwa. Mugari weku Njombe mudunhu reMidlands Valio Chitewe vanoti madzimambo ari kuita zveuori pakupa vanhu pekugara vachivabhadharisa mari izvo vanoti zvave kurerutsa chimiro chemadzimambo
dzarangu kuti handipe pekuvaka munda make inini ndonzi zvinini ndibhadhara yetodhurazwa mambo yekuti ndivake munda mamudhara wangu zvirikwe mubhuku mangu munda mamudhara wangu ndobhadhara yetodhurazwa.
Ko ivo vari kunza havasi kubata basa nemazvo vari kuti kudii. Sadunhu Katiza Gombo vaGibson Chenami vanoti hapana chakaipa kuti vaende kunyorodzwa pfungwa sezvo zvichibatsira munhu wese.
Zvinondi kuziva mbuya hudzwa mitemo iri kuchinja Veterans Day. Saka training inopfishewa nemadzimambo chaizvo.
Mambo Ngezi vapita pasipamire vanoti zvekuti madzimambo ari kutadza basa nekuti kune mitongo yakawanda inopiwa wane matare asi ichizoraswa nedare repamusoro kanawo nedare repamusoro soro hazvina maturo.
Mamenja zvakaenda kutraining haana here nyaya dzinoitwa api dzinoateriwa dzizonotendekwa parichini haikuti hakuna here zvakadini kwe matongero amambo ka mambo anotonga nyaya dzechivanhu asi hadzina sistimu yekuti dzinotozikamwa dzinoparwa so dzinodai kana kugaya nyaya yakadai.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Vimba Inyemba vanoti zvinonetsa kuti madzimambo adzidziswe nekuti vanotonga zvichienderana netsika nemagariro emudunhu mavo. Vari kutungamira komiti yeparamende iyi mambo nechombo vaLengton Chikukwa vekumudzi Mashonaland East vari senator vanobvuma kuti zviri kubuda kwese kwavari kuenda ndezvekuti matare emadzimambo netsika zvinhu zvinoda kuti zvivandudzwe.
Matare emadzimambo netsika dzacho zvinoda kuti zvivandudzwe.
Madzimambo, masadunhu nemasabhuku vanotonga nyaya dzine chekuita nekutadzirana kwevanhu zvinenge zvichida kuti vadzoreredze kana kuripisa vanhu kumaruwa. Mambo anotonga nyaya nemachinda ake kana zvipangamazano zvinosarudzwa nekuti zvine njere dzakapinza here kana kuziva zvakadzama tsika nemagariro pamwe nekugona kutaura zvinonwisa mvura. Dare ramambo ndiro dare guru pamatare echivanhu anosanganisira dare rasadunhu nedare rasabhuku uye mitemo yavanotevedzera haina kunyorwa pasi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare eKenya Chifamba vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi iro Shamwari yemwanasikana vachitaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata munzvimbo dzakasiyana siyana munyika ekubatsira vanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mungatitsananguriro pamusoro pemamwe mabasa amuri kubata munyika pari zvino here.
Isusu mazonasi tiri kusanda mumaprovhinsi mashanu muno muZimbabwe tichita kuti tipe vasikana mikana yekuti vaone zvikwanisiro mikana yekumvurikwa mune zvinovabhiringidza kubudiriro yavo uyezve kuti tinoshanda tisiri tega. Vasikana vanoenda kumberi asi tinoshandawo nevarume nevakomana, tinoshanda nemadzimambo nevechitendero, tinoshanda nevagadziri vemitemo uyezve tinoshanda nemapoka ehurumende akasiyana siyana. Nyaya dzatinenge tichitarisa iyaze uchingamiri, iyaze kupiwa wama kikana pakachenge pizuga, chukuna kumbunyi kizuga ni jibozuga, jirikiramba jishikwira, inyaya, jikubatira wasikana mumabasa, ema uoko, uye zunyeze ya tine tisekori kwa jatizi otraifu kachurungu, kutivasikana, wazile kuziru zaone, kutukona wajunji wacho, wariku itapa muwiri, nguwa isati hakwana, wariku gisapa muwiri paya, pasina anuzi ya wachika, wariku baravana, nekuti wariku jaravana, iyo wariva nao jekare, uye kumbuni kibwa, kwevana, varipasi makore gumine masere, kichita kuti wakwani sekenda kujipatara, wakwani sekuenda kumatare edzi mosha, uye kubabasira, kuenda kumapurisa.
Muri kuvabatsira muchivadzidzisa chii pane zvirongwa zvamuri kuita navo?
Zvirongwa zvatiri kuvabatsira nazvo. Ndega nditange munyaya yekuti gore rino wakaona kuti kune nzara kumusha kuZimbabwe kuno kwatiri. Tiri kuvadzidzisa nyaya dzeclimate change kuti dzinombofamba sei. Asi tiri kuvabatsira zvakare kuti patiri kutaura nyaya dzenzara. Kumbunyikidzwa kwevasikana kuri kuramba kuchiwedzera. Tiri kuvadzidzisa kuti vanoenda kupi kwavanokwanisa kuwana rubatsiro vakange vambunyikidzwa. Tiri kuvadzidzisa zvakare kuti vakwanise kutaura nekusatya vakange vambunyikidzwa nekuti kazhinji vanovambunyikidza ihama dzepedyo pedyo. Tiri kuvadzidzisa zvakare mabasa emaoko. Kubvira kune vasikana vane makore gumi chaiwo, vamwe vari kudzidzira kugadzira mabhidzi, vamwe vari kubatsirana nevakuru mukuita zvemabasa emaoko muminda chaimo matiri kusapotwa nevanotibatsira vakasiyana-siyana. Vamwe vari kuchengeta huku, vamwe vanosona atinoti pachirungu ma-reusable sanitary pads.
Vari kuti ivo nhunha dzavari kunyanya kusangana nadzo ndedzipi nyanya vasikana ava vechidiki?
Vasikana vechidiki mavhelasi vari kuchema-chema kuti dai zvaibvira paita kubatana kuve nharaunda veukama mumisha matinogara uyezve mumachechi mavanopinda umo kuti vagadzire nzvimbo dzakachengetedzeka dzevasikana nekuti kumbunyikidzwa kuri kuramba kuchiwanda vazive kuti vana ava ndiro ramangwana ndiwo utungamiri hwedu. Asiwo zvakare vari kutadza kuenda kuzvikoro. Mari yechikoro haisi kuwanika. Kare kare vainyanya kusaenda kuchikoro vanga vari vasikana vari kumaruwa, asi chero maidentity suburb tikuona zviri kuramba zvichiwanda. Vasikana vari kushayawo zvekare zvikwanisiro nguva iya yekuteera ikange yakwana, kuti zvikwanisiro chete nekukwana kwazvo kuti vamwe vanenge vatorina mapedzi, vamwe havatorina zvipfeko zvemukati, vamwe vanoshaya vanorwadziwa nemudumbu nguva iye ikange yakwana. Mapiritsi chaiwo maparasetamo anoita dhora rimwe chete havakwanise kuatenga. Uye kushayikwa kweruzivo rune chekuita nezvepabonde neupenyu hwavo vakange vasvika pazera rekuziva izvozvo, nekuti vamwe vanogara kusina maintaneti, vamwe havakwanise kutenga yatinoti dhata pachirungu. Vamwe vacho kuti vakwanise kuwana information iyoyo vanenge vari kure nayo, haisvike kwavari. Ndo zvichemo zviri kusangana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johanna Mamombe, vanove zvakare sachigaro wekomiti yeEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism muzvare Mamombe. Vachangobvawo zvakare kusarudzwa kuve mutevedzeri wasachigaro wekomiti yenhengo dzeparamende muAfrica, yeAfrican Network of Parliamentarians on Climate. Totanga nekuti makorokoto muzvare Mamombe.
Ndinokutendai zvekuti nekundikorokotedza kwamaita ichokwadi ndakasarudzwa kuva vice chairperson of the African Network of Parliamentarians on Climate Change. Sarudzo iyi dzakaitika kunzvimbo yeAbidjan kuIvory Coast, vamwe vanokuti kuCote d'Ivoire, musi wa2nd of September, iwo mwedzi uno watiri unoyu. Sarudzo idzi hadzina kungotanga musi wa2nd September. Dzakatangira at a country level, but pa country level unetenge wasarudzwa nekuti ndiwe chairperson wekuona nezveclimate change. Then uchibva pa country wakuenda muregion mako, ini ndanosarudzwa kuita vice chairperson. So takuenda kuAfrica tinoenda takati chairperson, vice chairperson na secretary general tiri vatatu.
Makakwikwidzana nevanhu vangani kuti muzobuda muchisarudzwa imi?
Pa vice chairperson panoita 2 ma vice chairpersons muAfrica. So takakwikwidza tiri 4 ndichibva ndakunda ndiri pamusoro ndichiteverwa nemukadzi anovawo chairperson kuDemocratic Republic of Congo, Kinshasa. So takazobuda tiri vaviri, Zimbabwe neKinshasa, tiri ma vice chairpersons weboard iri reAfrica Network of Parliamentarians on Climate Change.
Totarisa iro basa renyu, Honorable Mamombe, rinenge rakanangana nei?
Board iri basa raro tiri kuzvizivira kuti right now takuenda kupera kwegore. Kune kumanyidzana kweConference of the Parties 29, yatinoti muchidimbu COP 29, iri kuitwa kuBaku, kuAzerbaijan. So nenyaya dzemaconference of parties as parliament, tisu tinozenge tichizoona kuti maframeworks nemaagreements anenge aitwa, tisu tinozoona kuti ngatidomesticatei zvinhu izvozvo. Chechipiri basa reboard is to share my experiences edu as Africa, so that patinoenda kuma international conferences tinoenda takasunga chinhu chimwe chete, pasina anonotengwa nedzimwe nyika dzine mari, vatingangoti the global north. So it's about bringing all African parliaments, machairpersons vanoona nezveclimate change, kuti tipushe nyaya dzeclimate justice, nyaya dzeadaptation, mitigation pasi rose muAfrica. So ndo basa redu ratinenge tichiita. Chechitatu inyaya yekutrengthena capacity, yekuona kuti kazhinji kana munhu uchinge wasarudzwa kuita chairperson munyika mako, pamwe pacho unenge uchitoleka capacity chaiyo yekuti woexecuta sei the oversight role to the executive. So this board gives capacity building, mentorship programs and also opportunities zekuti isusu semachairpersons tikwanise kudzidziswa how to do an effective oversight to the executive. Chekupedzesera sekuru Jonga, chandida kuti nditaure ndechekuti tichange tichizofamba seboard tichinoonawo mamwe maparliamentarians vari kuna na Europe, vari kuna na America, tichivamobhiliza kuti vedu wee, onaiwo nhamo yatakatarisana nayo Africa maringe nenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. So ndo mabasa iwaya atinenge tichiita across Africa on issues the climate change.
Asi tichitarisawo iyo Africa, Honorable Mamombe, muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru zvekurwisanawo nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze?
Ndingangoti sekuru Jonga, kubva zvandaita chairperson weEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism muno muZimbabwe, ndaona zvakanyanyawo zviri kuitwa, but pane zviri kuitwa izvozvo pane a lot of gaps dziripo. Chekutotanga is the information to conscientize vanhu vedu. Mhuri yeAfrica, mhuri yeZimbabwe iri kumbonzwisisa here kutarisana kwatakaita nenyaya dzeclimate change? Vari kuzvinzwisisa here kuti zveshuwa nyaya dzeclimate change inyaya dzanetsa pasi rese ende dzinoda kuti isu sevanhu tikwanise kupleyawo our role?
Manga makateerera kumumiriri weHarare West mudare reparamende vari sachigaro weEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism, vari zvakare vice chairperson kana mutevedzeri wasachigaro weAfrican Network of Parliamentarians on Climate, muzvare Joanna Mamombe, muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Notenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Taba tashika kumagumo kwe chirongwa chedu kana mchida kutitumira tsamba mbozha zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA.